Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 22 kubvumbi 2022 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mapurisa tazoshama vachititumira isusu prohibition order. Isusu tangita ita zvose zvinodikanwa nemutemo maintenance of Peace and Order Act inotaura kuti isusu tofanira kunotifaya mapurisa kana takuita musangano zvose magwete edu nevanoorganiza vose vakaita zvinodikanwa pamutemo asi tazoshamiswa sitakunzi musangano wedu hausi kufanira kuenda mberi.
Mapurisa anorambidza bato reCitizens Coalition for Change kuita musangano waro weManicaland Provincial Council wanga uchifanirwa kuitwa muguta reMutare nhasi. Kambani inochera goride yeRio Zimbabwe inoti yave kuwedzera uwandu hwegoridhe yainochera pagore nezvikamu makumi mashanu kubva muzana. Kuverengwa kwevanhu munyika kwakatanga nezuro asi vanoverenga vachigunun'una kuti havana zvikwanisiro zvakakwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa akarambidza musangano webato reCitizens Coalition for Change waifanirwa kutora nzvimbo nhasi chishanu muguta reMutare. Mutauriri weCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti mushure mokutevedzera zvose zvinofanirwa kuitwa pasi pomutemo kusanganisa kuzivisa mapurisa nzvimbo nenguva yomusangano, bato ravo ranga richifanirwa kuita musangano waro weManicaland Provincial Council nhasi asi mapurisa akarambidza musangano uyu nezuro. Muzvare Mahere vati izvi zvinoratidza kuti ZANU-PF inotya kufarirwa nevanhu kuri kuitwa bato reCitizens Coalition for Change.
Triple C yakaronga musangano uri kufanirwa kuenda mberi musi wa 22 April kuSakuva Hall Mutare muManicaland Province. Sezvatinoziva tose President Nelson Chamisa vari kutenderera maprovince ose vachinzwa kune vanhu kuti vanhu vari kuda kuti musangano wavo ufambe sei mushure mekukunda kwatakaiita mumabyelections emusi wa 26 March. Takataura isusu pakutanga kuti pane zvose zvatichaita tichaisa vanhu pamberi, zvido zvevanhu pamberi, tichanzwa kune vanhu tisati tataura zvose zveutungamiriri nekufamba kwose kuchaita musangano wavo. Saka ndoo zvaifanirwa kukurukurwa kana zviri kufanirwa kukurukurwa kumusangano uyu.
Saka chii chaitika Advocate Mahere?
Mapurisa tazoshama vachititumira isusu prohibition order. Isusu tangita ita zvose zvinodikanwa nemutemo maintenance of Peace and Order Act inotaura kuti isusu tofanira kunotifaya mapurisa kana takuita musangano zvose magwete edu nevanoorganiza vose vakaita zvinodikanwa pamutemo asi tazoshamiswa sitakunzi musangano wedu hausi kufanira kuenda mberi.
Musangano wenyu uyu warambidzwei? Zvikonzero zvapiwa nemapurisa ndezvipi?
Chinotishamisa ndechekuti mapurisa haana kutaura chikonzero chekuti sei varambidza musangano wedu.
Imini seCitizens Coalition for Change Muchaite pamusoro penyaya iyi yokuramba muchirambidzwa kuita misangano nevatsigiri venyu.
Isu chatinoziya ndechekuti constitution inotitendera kuti tiungane tironge zvinhu zvemusangano. Section 67 inonyatsokutaura zvakatsetseka kuti zvinofamba sei. Saka isusu tichafambira nemutemo nyaya yacho iri kumagweta edu ndoachazotiudza kuti tiri kufamba sei.
Zviri kuramba zvichitwa nemapurisa izvi. Zvino kuratidzei advocate Maere.
Icho zvinoratidza ndechekuti ZANU-PF iri kutya nekukura kwatakaita haisi kuda kuti tisangane nekuti vanotoziya kuti triple C nevanhu veshanduko vanhu veyellow vatinira nyika yose, saka vari kushandisa mapurisa, vari kushandisa zvose zvavanokwanisa kuedza kuti vatimise, asi vanhu havamisike. Isusu tichaona kuti tinofambisa sei mashoko edu nekuendera mberi.
Avo vange vari mutauriri weCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Maere vari paRunare kuHarare neStudio 7. Tichienda pamhepo, mibvunzo yatatumira kune vanofambisa mashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi yange isati yapindurwa. Kambani ye Rio Zimbabwe inozivikanwa zvikuru nekuchera goridhe yazivisa kuti inoda kuwedzera uwandu hwegoridhe hwainochera pagore muZimbabwe nezvikamu zvinopfuura makumi mashanu kubva muzana. Svondo rapera, Rio Zimbabwe inonzi yakaparura mugodhi mutsva kuChegutu kwavakakokawo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa semunyarikani muchiitiko ichi. Zvinonzi kuvaka mugodhi uyu, Rio Zimbabwe yakashandisa mari inosvika mamiriyoni makumi matatu nemashanu emadhora ekuAmerica. Nezuro, Rio Zimbabwe yakaparura muchina mitsva kuMarowa Diamonds uko kwavanonzi vachagona kuchera goridhe yakapetwa kaviri kubva pagoridhe yavange vachichera. Imwe migodhi yeRio Zimbabwe inosanganisira Marowa Mine, Renko Mine, Chem and Motor Mine uye Chakari. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguu kuti itinzwe maonero avo.
Mari kutaurwa ye 35 million inonetsa kuti tikwanise kunyatsa kuti zvechokwadi ndo mari yakashanda. Vamwe manewspaper vari kuti pakashanda 17 million avo vanobva vati 35 million veheralds. Saka kazhinji kacho makambanis ndo zvavanoita kana vachinge vaunza plant vanoyatinoti inflation, vanowedzera mari, they inflate mafigures. Chikonzero vachiinflate mafigures ndechekuti vanenge vachida kuzobvisirwa mari dzetax, vachiti takatenga mushini zvaka kosta 35 million. Saka vanenge vachida kuti hurumende kana ichinge yakuzoda mari dzetax vanazimba, vanenge vakutangira kuti minus 35 million yakashandiswa kudevelopa plant. Saka chitsotsi chinoitwa nemakambani ari mining akawanda, they do that. Panenge pakuda kuti hurumende yacho iite ongororo yekuti 35 million iyoyo yakashanda sei.
Kune here vari kushandisawo nhau dzemigodhi idzi kutsvaga mavhoti imo mumatunhu azere migodhi aya?
Panhau yekuti zvinogona kunga zvine zvematongerwo enyika, ndinofunga kuti igaroziva kuti kana takupinda maelections mapoliticians vanenge vachitsvagawo rutsigiro uye nekuda kuratidzawo kuti ichi ndo chandakaita. Saka muri kuona macommissioning anowanda kuti panyorwe unzi paitwa zvakati, paitwa nezvakati, asi hatifaniri kuti tisagamuchiri maprojects anodevelopa nyika nekuti aitwa panguva yemaelections. Saka if it's a good thing kuikonomi yenyika, kana chikaitwa panguva yesarudzo, tinofanira kuti tiigamuchiri kuti this is a step in the right direction. Asi dambudziko hombe panyaya yegoridhe muZimbabwe ndeyekuti nyika yedu haina strategy. Goridhe tinaro rakawanda zvikuru, Asi kana mukaenda iko zvino kufidelity kuti muti mimi ma 30 tons atagara chingodzo kubva kuma 1990s kuti pagore tikuproducer 27 to 35 tons goridhe iroro riripi unokwanisa kuona kuti munochini mudura regoridhe macho hamuna chini
vamagu rinogonzi mudura marakaiswa harimo rakaendepi rakamera makumbo eregoridhe
tikuona kuti goridhe redu zhinji racho riri kuendeswa kunyika dzakaita sana UAE nevakuru vakuru vehurumende havasiri makurukoza magweja vanobudisa goridhe vanhu vane mapasipoti vanhu vanokwanisa kubhururuka vanhu vanokwanisa kumanipulata masystems epaairport vanhu vane diplomatic immunity yekuti kana vachifamba havasechwi ndo vanhu vari kubuditsa maminerals saka iko zvino izvi makatarisa nekuda kwehondo iri pakati perussia neukraine
hondo yekuukraine nerussia inei negoridhe rekuzimbabwe
gold raakudzoka zvekare kuti yakomoditi yakushandiswa kusimbisa ndarama kana kuti mari yenyika saka Zimbabwe inofanira kuti iite strategy yekuti nekuda kwezvaakuitika in the world economy kuti dzimwe nyika dzaakukoshesa kana kusimbisa karenzi yavo vachishandisa mareserves avo egold ko isusu mareserves edu akamira sei
ndikubatei muromo muri ipapo vamagura muri kuti goridhe rino mareserves enyika iri ndoriripi
tingaite sei kuti goridhe iroro rinenge richicherwa kuna ana Rio Zim riregere kungobva from mine to market asi rive goridhe rinopinda mudura rereserve bank of Zimbabwe yatinoti fidelity printers and refiners ndofunga do vamunangagwa pavanoda kuti vabatsirwe ipapo kuti handi rese goridhe riri kucherwa rinofanira kutengeswa tinofanira kuva nedura rakazara goridhe rinoratidza kuti ndisu tiri kuchera goridhe kwete kuti nyika ine goridhe rakawandisa mudura ibritain isina kana 91 yegold isu acho tiri kutichera pese pese dura redu harina chinhu saka ndofunga ipapo ndopanoda kuti hurumende igadzirise nekuti hazvishamisi kuti after 5 to 10 years the US dollar petrol dollar richasendekwa vanhu votanga kusimbisa makarenzi avo vachishandisa the gold standard zvinenge zvaakubvunzwa kunzi munei mudura renyu regoridhe
avo vange vari mukuru wesangano recenter for natural resource governance vafarai maguu vari parunhare kwamutare naevans zvininga westudio 7 kwevanhu muZimbabwe kwakatanga nezuro asi vanoverenga vari kugunununa kuti havana zvikwanisiro zvakakwana Rudendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weZimbabwe Statistical Agency vataguma mahonde vati kuverengwa kwevanhu kwakakosha kuti hurumende izive huwandu hwevanhu vari munyika apo vanenge vachiita urongwa hwebudiriro.
You need to know the age categories in the country so that you plan accordingly for various social service delivery, like provision of education, health, and so on. So it is very important that policy be informed by statistics.
Zvatinoda zvinofanirwa kuitwa nekuti tinoziva kuti tine vanhu vakawanda sei tinofanirwa kuziva mazera avo neuwandu kuti tikwanise kuronga zvirongwa zvese kubatsira vanhu zvakadai senyaya yedzidzo neutano nekudaro zvakakosha kuti zviga zvehurumende zviitwe zvichienderana kuti vanhu vakawanda sei
vamahonde vakurudzira veruzhinji kuti vagashire vari kufamba vachiverenga vanhu ava vachitaurawo nestudio 7 nyanzvi mune zvesarudzo vachishanda nesangano reelection resource center vasolomon bosi bunu vatinhirawo izvi vakatiwo kuverengwa kwevanhu kunobatsirawo pakuzoganurwa kwematunhu panguva yesarudzo apo panenge pozivikanwa uwandu hwevanhu vari munzvimbo
tichitarisa kuti pachapera kuverengwa kwevanhu kuya tingatisirisa semuchirungu pane kumwe kuita kunonzi delimitation kana kudamburwa kwemabaundaries miganhu yemaconstituencies ichazenge ichiitwa nezimbabwe electoral commission boka rinoona nezvesarudzo muzimbabwe kunoita kuti vagare zvekare vachiziva uwandu ya vanu wa rinji mbo takasia na siyana shisinga mbucharisa chiti vanu wawai na avu mkwaru wawari wa futu wa chika kifuta sato saka sumula wawari wa chika kifuta kuchi vanu wa nema kore anu kuna kura utira anu chazi kwa pamchemo mge wa chifuta vanga nguda rovare vangani saka sumula wati basa wawari ningira hapu chito ngeri chitaisa information ilikuwa kwa wari kune kwa wawari wa futu ne report ilikuwa shikari kune census Western States, awaniki wapeta kuita census yao. Sa kureo, information ni jambi itifana kuja ichishanda pamwe chete kuchapsa uti. Wanu waka wanda sei, wanu karakupi, wanu masakaita sei.
Izi jati giru waone nyanjumia zebu diriro zema tunu vajo ima benge.
Na izo zukura mbaba no achilere mkwa. Zino itakuti urongo webu diriro enyika unge uchitu kwa zviri nani. Kurela kuti iko, zino gona kuti zakatariskwa mu district rega rega. Ama district ya garage to zikanwa kaya mu district ya garega unokupano guna kuhone kwa kuti pawe zira la nukudane zikamu gumi kufamu zana 10% zino guna kurewa izo kuti zipatara zirimu njimbo iyo yo zare zisho masaka pano guna kubatiru kwa kundi pachins kupaituko paituko paituko zime zipatara
mume mugaru wa marare mzware Pamela Chisi watu ukubele nga kwevanu kukoka shambaziwa asiva mwari kubele nga vana vavasina kudakudomwa ni mazita Vahuza Studio 7 kutivaka vimbisu kwa kubadjaru kwa nemari ya munu munyika asi havana kudura kutimari ipasuwa vati wa havana kupuwa mape panora tiza kutivaverengi kana kuti identity documents asi zimwe hembe zavo zakanyorwa chirongwa chekuverenga vanhu ichi chiri kutarisirwa kupera musi wa 30 kubvumbi chirongwa ichi chiri kuita mutauro mushure mekunge hurumende yapawo basa rekuverenga vanhu mauto vasori mapurisa nevechidiki vebato rezanupf vakafano bata chigaro chegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vamangaliso hlofu vakatenda kuti painge paine vekudzivirirwa kwenyika pavakataura ne vatori venhau asi vakati vanoendeswa kunzvimbo dzemauto nemapurisa dzisingakwanise kusvikwa neruzhinji ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere
tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi Newsday vatori venhau vanoshora nhengo yeMDC Alliance muparamende vapita moyo mushure mekutaura kwavo kuti Patriotic Bill pamwe chete nemitemo yakaoma yekutapa nhau zvinofanirwa kuvepo kuti vatori venhau vaite basa nemazvo vamoyo avo vari sachigaro weParliamentary Portfolio Committee on Information Communication Technology vanoti nyika zhinji dzine mitemo yakadzikirwa vatapi venhau senzira yokudzivirira mabasa evatapi venhau vasingakudzi nyika yavo munewsday makare mutauriri weparamende vajacob mgenda vanoti nhengo dzeparamende dzinofanirwa kutarisisa nyaya yekuchengetedzwa kwenyika kana kuti national security senzira yokudzivirira vakuru mumauto nemapurisa kuti vasashandisa zvigaro zvavo nenzira isiri pamutemo kuroniko rinoti mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa vadzinga basa umwe komishina wezimbabwe anti-corruption commission vafrank muchengwa vachivapomera mhosva yekuita zvisina kufanira Financial Gazette rinoti kana tichienzanisa negore ra2020 mugore ra2021 zvigadzirwa zvakatengeswa nezimbabwe kunyika yeUnited Arab Emirates zvakakwira nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvina kubva muzana kana kuti 94% kusvika pabhiriyoni rimwe chete nemamiriyoni mazana manomwe ane zviuru mazana matatu nemuraudzo US 1.73 billion yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
Thank fana rupano pa South Africa Eastern Cape Queenstown anetwa ila lichitauro ndokutaura pamusoro vevanhu veZimbabwe kuti ndavapepukewo varikazopepuka rini makusapfeka here makusapfeka na hembe here ndopamuzonoti anyika izvozvo zvaparara makusakwira motokari makufamba nengoro mabopa mombe mutauni muno ndopamunazoona here kuti nyika yaparara vana vana munangarwa ava hapana chinonzi zvinofamba apa vana vezimbabwe ndinokumbirisawo pepukaiwo onaiwo mumwe hapane chinhu chichabuda here makore esi atabvira kurarama tirimo muzimbabwe tichingoti ZANUPF pamberi nezanupf pamberi nezanupf tsvangirai achatengesa nyika achangirai achatengesa nyika upi hakuna kunonzi kutengesa nyika kana kuita sei vanoezanupf pepukaiwo takuda zvinhu zvinonzi shanduko rekuti tikwanisowo kusenza tiri munyika meduwo tichibvawo mumasouth africa matiri kupiswa matiri kuita sei zvinokufadzai mutiona tichiurayiwa muno musouth africa zvinokufadzai kuona tichitemwa tichipiswa tichiitwa sei hausi kuda kwedu kugara muno musouth africa totodowo kugara mupi iko kumusha iko kuzimbabwe saka tinokumbirisawo vabereki vedu tinokumbirisawo maovheti nemadzisabhuku nemadzishe nemasoja ese tinokumbirisawo kunyanya masoja tinokumbirisawo tisiyei tichuze zvatinoda siyei tichuze zvatinoda tinoda isusu vanhu macitizen kunzi munzi masoja emini ndisu vanhu tinochuza zvatinoda hurumende kuti mupee ndisu vanhu tinochuza zvatinoda nemi ana chifi kunzi chifi kutungamira vanhu mudunhu kunzi chifi kutungamira vanhu vari mudunhu imomo hauna kunzi ita zvematongerwo enyika kana kunzi hunzi ani hausi chifu wamunangarwa uri chifu wevanhu unofanira kunzwa zvinoda vanhu zvichemo zvinoda vanhu
kwazivai kwazivai vateereri vashamarari westudio 7 ndichibva kwanje kuzimbabwe ndiri pano papretoria musouth africa ndanzwa rhuma inini sekuti vanhu vari kuverenga for census vari kuverenga vachigununʼuna nenhau yekuti zvavakavimbiswa hazvina havana kuzviwana uye havana zvikwanisiro zvinoenderana nebasa ravo hamuoni here sekuti zvichakonzera the moment munhu yaanoshanda achigunun'una zvipari mukana very high wekuti job perfection inenge iri low but I wonder nevanhu vezanupf vanotadza nekusponza zvinhu zvine chekuita navo ai hamene maonero angu ndatenda vashamara
tinokwidza mutengo kazhinji chika takatarisira muzimbabwe vanhu vanenge vachingotenderera chekwadi nekuti vamwe vacho mapoliticien tinokwidza mutengo muzimbabwe chachacho haisiri nyaya zvese zvinokondributa zvemusikamutema uye zvekuti mutemo hakuna mutemo chavo chavo unodzikanisa mapraise hongu asi nyaya inongova kute ngoti zanhu ngaingobva padzika nemazoda kana ikangobva zvinhu zvozvo tiotaura zvinogonaka vanhu vangogwinyira kwamba vangobatira vachigaotivatongetira tongotonga tongotikata ndivo vakavarikunzira zvinhu zvi vakangobvayo zvatozanupiro gaingobva padzika
makadii makadii ko mustudio 7 umo muri seko matima nenyika aiwa nudai tanovhota vakomana ngativhotei nyika tanzwa nekurohwa muno hondo yekunge muri munyika dzevamwe yakaipa yamane shamwari munyika umo ngatibvisei garwe pachigaro garwe chaiye ngabve garwe pachigaro tanzwa nenhamo nekutiza muno
ini ndinorwadziwa timazvine zviri kutaura nevanhu vezano vanhu vezano ava vari kuita kunge vakavharirwa pakuti vatonge nyika kusvika mwari auya hameno vari kuita kunge zanu kunge zimbabwe itakshop yavo yavanorana mabiro avari kuita isu vamwe takavharirwa maproblems eikonomi iyaya nanhasi tiutosafa tikugara munyika dzisiri dzedu tichitya nenyaya yekuti iwo havasida kusiyana nezvavari kuita kana kutosiya kutonga kwacho kose kana munhu akundikana anofanira kutosiya kuti aiwa ndakundikanawo vambotrayawo pamwe vane maideas mamwe ari nano saa zviri kunezvi nokuti tiushaa kuti tichaita sei bhozi ivo vari kugutawo vari kurwira kuguta kwavo chete asi pakubatsira vanhu vari kutadza kubatsira vanhu nyika iyaya inyika yanga yakasimba chaizvo chaizvo nekuti kunyika kwatinogara kunoku vanototaura kuti nyika yanga yakanaka but vona zvairi saa zvinoreva kuti ivo vatadziri ngavabvuma kuti vatadzira vatadza kurana nyika yavasire vamwe kozi tiri kusafa zvino tikadzokera kumusha kwacho tinoiti
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Musangano weUnited Nations General Assembly wakavhota kuchimbomisa Russia kuve nhengo yeUN Human Rights Council, kepiri nyika ipi zvayo ichivhoterwa kuti ibude muUnited Nations Human Rights Commission, uye kekutanga nhengo yekomiti inoona nezvekuchengetedzeka yeSecurity Council ichimbomiswa. Chisungo chakabuda mushure mekuvhota 93-24 nenyika 54 kana kuti 54 dzisina kuvhota, chakaratidza kushushikana nekutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuenderera mberi muUkraine, zvikuru mashoko ekutyorwa kwekodzero dzevanhu nekutyorwa kwemitemo yepasi rose yakadangana nekuwanisa rubatsiro vanotambura kuri kuitwa nemubatanidzwa weRussia kana kuti Russian Federation, kusanganisira kumbunyikidzwa pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Urongwa hwekumbomisa Russia kubva muUnited Nations Human Rights Council hwakatungamirwa neUkraine nedzimwe nyika dzainodyidzana nadzo dzinobva mudunhu rose repasi rino, kusanganisira America, zvichitevera kubuda kwemifananidzo yaityisa yekushungurudzwa nekupondwa kwevanhuwo zvavo muBucha nemamwe maguta ari pedyo neKiev, zvichitevera kubuda kwemauto eRussia munzvimbo iyi. Zvichitevera kubudirira kwevhoti iyi, mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield vakati, nhasi vanhu vepasi rose vatora danho rimwe chete rekunanga mugwara rakanaka, tawirirana kuti mutyori wekodzero dzevanhu haazombofi akabvumidzwa kubata chigaro cheutungamiri munyaya dzekodzero dzevanhu kuUnited Nations. Ngatirambei tichiona kuti Russia ndiyo ine chekuita nehondo yayakatanga isina kudenwa. America yakambotarisa udzamu hwemhosva dzehondo dzakaparwa nemauto ava Vladimir Putin muUkraine, uye America iri kushanda nemadzisavira ayo kutsigira kuzama kuri kuitwa nekomiti yeHuman Rights Council iri kuongorora chiitiko ichi, kana kuti Human Rights Council's Commission of Inquiry, kuburitsa umbowo hwekubata nahwo vakapara mhosva dzehondo. Vachipembedza vhoti yedare reGeneral Assembly yekumbomisa Russia kuve nhengo, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken vakati mhosva yagadziriswa. Vakanyora mugwaro vachiti umhondi hwaonekwa nepasi rose hunoratidza kuve humwe umbowo hwemhosva dzehondo hunoshanda kuratidza kuti Russia haina nzvimbo musangano rine chinangwa chikuru chekuendesa mberi kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Gurukota vaBlinken vakapika kuti nekuvhotera kuti Russia imbomiswa kuve nhengo, pasi rose riri kutumira rimwe danho rekuti Russia inofanirwa kumisa nekukasika zvisina nhongwa hondo yairi kuita muUkraine yotevera zvisungo zviri mugwara reUN Charter. Vanhu vepasi rose vacharamba vachipomera Russia mhosva, uye America icharamba yakamira nevanhu vemuUkraine apo vari kurwira masimba avo, utongo hwejekerere nerusununguko. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Tinotenda Jonga Kandemiri. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mapurisa anorambidza Citizens Coalition for Change kuita musangano waro weManicaland Provincial Council wanga uchifanirwa kuitwa muguta reMutare nhasi. Kambani inochera goridhe yeRio Zimbabwe inoti yave kuwedzera uwandu hwegoridhe yainochera pagore nezvikamu makumi mashanu kubva muzana. Kuverengwa kwevanhu munyika kwakatanga nezuro, asi vanoverenga vachigunun'una kuti havana zvikwanisiro zvakakwana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. ini ndini Tanono Kawande ndiri mu Washington DC ichiti mosora zvakanaka.
So we